me on your land gold.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wesvondo ndira 5/2025. Makatirira kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rinoona nezvekunaya kwemvura royambira kuti mvura yakawanda ichanaya kutanga mangwana, richikurudzira vanogara munzvimbo dzine nzizi kuti vasaedze kuyambuka nzizi idzi padzinenge dzakazara nemvura. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana okurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana munyaya dzedzidzo. Vakawanda vanoti gore ra 2025 riri kuratidza kuti richange riine mufaro wakawandisa kuvatambi pamwe nekuvatsigiri vemitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekunaya kwemvura uye nemamiriro ekunze riri kuyambira kuti kuchange kuine mvura yakawanda zvikuru ichanaya munzvimbo dzakawanda kutanga mangwana. Bazi iri riri kuyambirawo vanogara munzvimbo dzine nzizi kuti vakoshese upenyu hwavo nekusapinda munzizi dzakazarisa. Muongorori wemamiriro ekunze mubazi iri vababa Maketa vanoti dzimwe nzvimbo munyika dzinogona kutarisana nemafashamo kwenguva diki uye veruzhinji vanofanirwa kugara vakazvichengetedza panguva iyi. Mvura iyi inotevera mafashamo ecyclone Chido akatarisana nenyika nguva pfupi yapfuura.
Tinotarisira kuti kunge kuine mvura nzvimbo zhinji zvikuru dziri kumusoro kwenyika yedu yeZimbabwe, kumatunhu anoti Matebelele North, matunhu ose eMashonaland, kureva kuti Mashonaland West, Mashonaland Central pamwe chete neMashonaland East Province. Tinotarisira zvemvura mudunhu reHarare Metropolitan pamwe chete nenzvimbo dzekumusoro kweManicaland pamwe chete nekumusoro zvekwakare kweMidlands Province.
Zvii zvamungayambire veruzhinji panyaya yekuti kana kwanaisa vanofanira kuita sei?
Mvura iyi inogona kuti wandei kune dzimwe nzvimbo zvekuti tinotarisira kuti kunogona kuita zvimafashamu zvenguva duku nekuzara kwenzizi. Nokudaro tinokurudzira veruzhinji kuti kana nzizi dzichinge dzazara varege kudziyambuka, kuti vamirire kuti dziserere. Kana vachinge vaona mvura ichinge yaserera isisina uturu, vochizotsvaka pakasununguka panoita kuti vayambuke zvisina njodzi kana tsaona.
Tombotarisa nyaya yezvipfuyo uyezve nezvirimwa zvakamira sei muchitarisa mvura iyi yamuri kuti yakati wandei ichange iri kunaya iro svondo rino?
Tinotarisira kuti nemvura kana ikanga yawanda kunogona zvekuwanikwa zvirwere zvese kumhuka pamwe chete nekuzvirimwa zvemuminda. Nokudaro veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatore matanho avanodzidziswa navarimisi vavo kuti vachengetedze zvipfuwo zvavo uye nekuchengetedza mbeswa dziri muminda. Tinokutendai huye muramba muchiteerera mashoko anobva kubazi rinongura hambiro yekunze reMeteorological Services Department.
Avo vange vari muongorori wemamiriro ekunze mubazi remamiriro ekunze reMeteorological Services Department, vababa Maketa vachitaura vari parunhare muHarare. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana ari kukurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana munyaya dzedzidzo. Kurudziro iyi inoitika panguva iyo zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa musi wa 14 ndira. Mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe, rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanasikana, amai Evanice Munando, vanoti zvakakosha kuti vanasikana vawane mukana wakaenzana nevanakomana panyaya yekuenda kuchikoro kunyangwe zvinhu zvakaoma munyika. Vari kukurudzira vabereki kuti vaite zvese zvavanokwanisa kuitira kuti vanasikana vakwanisewo kuwana mukana wedzidzo.
Tatarisana nekuvhurwa kwezvikoro temu yekutanga yegore ra 2025, zvikoro tingati mahigh schools, maprimary school nemamwe mapoli nemateacher training institutions vari kuvhura zvikoro musi wa 14 January, zvinova kuti tasarwa nevhiki rimwe chete kuti zvikoro zvivhurwe. Zvandinoda kukurudzira vabereki, ndinoziva kuti iko zvinezvi nyaya yemari iri kunetsa, mari iri kunetsa, ende zvinonetsa kuti tingati munga budgete sei mari, nokuti mari ishoma iri kunguva ichipfuurira mune zvekudya. Saka zvatinongokurudzira ndezvekuti ngativhadhare mafees nepatinokwanisa, ende uyezve tiendese vana vedu kuzvikoro nezvinhu zvakakwana zvavanoshuvira, kunyanyanyanya vana vasikana, nenyaya yekuti kana vazoenda kuchikoro vasina zvikwanisiro zvakakwana vanowanikwa vachipinda mudambudziko rekuzochiva zvavanenge zvine vamwe ikoko. Saka ngatiedzei, ndinonzwisa kuti vabereki zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kudhura, mari iri kunetsa, asi ngatiedze nepatinokwanisa kuti vana vedu tivape zvakaringana zvinodiwa kuzvikoro kuti vasakanganisike muzvidzidzo zvavo.
Ndeapi matambudziko amungati akasangana nevadzidzi nyanya vana vasikana mugore ra 2024 amungada kuti agadziriswe mugore rino ra 2025?
Matambudziko atitakaona akasangana nevana vasikana zvizhinji mugore rapfuura ra 2024 inyaya idzodzi dzemhirizhonga dzanga dzichiitika koro kana kuti munharaunda dzavagere. Vana vazhinji vakamunyukidzwa kuenda pabonde vakaita pamuviri pasina kukwanyira. Ndofunga takaona mugore ra 2024 pakabuda zvekuti pagrade 7 akanga anyora bvunzo ra 2023 vazhinji vacho havana kuzoenda 2024 kuchikoro vaine pamuviri. Zvinhu zvinosuwisa zvakanyanya nenyaya yekuti tiri kuona kuti vana vachiri pamazera madiki kunyanyanyanya vasikana vari kumbunyikidzwa kuenda pabonde vachizokanganisika kuenda mberi nezvikoro. Zvatiri kukurudzira mugore rino riri kuuya, tiri kungoti vabereki ngatibatanei, tibatsirane nevadzidzisi vedu kuchengetedza vana vasikana kunyange vakomana, nekuti mhirizhonga iko zvino yave jekerere kumunhu wese. Saka mubereki mumwe neumwe ngaatore chikamu tichibatirana nevadzidzisi vedu kuti kana mwana achibva kukumba kune vanenge vari kumaboarding school, maticha, vadzidzisi, tiri kuvakurudzira kuti ngavatarise zvakanyanya kuvana vaone kuti zvii zviri kuitika. Ndinoona kuti matambudziko aya ari kunyanya kukonzereswa nenyaya yesocial media, vazhinji vari kuwana influence yakaipa chaizvo kubva kusocial media.
Shuwiro yenyu ndeyeyi sesangano rinoshanda nevanasikana vari kuenda ivo kuzvikoro zvepamusoro nezvimwewo iro gore rino ra 2025?
Shuwiro yedu seFemale Students Network kuvana vasikana mugore rino ra 2025 ndeyekuti tinoda kuti vana vaenderere mberi nedzidzo. Kudzidza chinhu chakanaka, vana vasikana vanirwo mukana vakafanana nevana vakomana, vaendese kudzidzo dzemberi. Nekuti tiri kutotanga kuona kuti izvo zvavabereki vazhinji vakunetseka, vana vanotanga mafomu 1 vana vasikana, vamwe vacho vari kutotadza kutozoenda kumafomu 1 nenyaya iri kunetsa. Asi regai nditende zvikuru sei sesangano redu takasangana nana baba vakati wandei vakauya kuFemale Students Network vachitsvaka rubatsiro vana vasikana kuti vaendere mberi nechikoro. Chikamu kana kuti idano randaona rakakosha zvikuru vana baba ravari kukoshesawo dzidzo dzevanasikana. Ende shuwiro yangu kuti kune vanokwanisa kubatsira vana ngava vabatsiri vaendere mberi padzidzo yepamusoro, nekuti ndokuti nyika yedu igobudire. Uyezve vana tiri kungoti aiwa imi zvibatei, tarisaiva nechinangwa chimwe chete chekuti munoda kudzidza muende kumberi mupundutsewo upenyu hwenyu hwamangwana. Pane kuti iko zvino mukamhanyira kuita zvepabonde kana kuti mukamhanyira kuita zvisina maturo zvinokanganisa dzidzo yenyu, munowanikwa muchiramba muri matambudziko ya mamwe chete iwayo, nekuti kudzidza kunoita kuti zvimwe zvinhu zvishanduke. Saka ikurudziro yedu seFemale Students Network kuti vana vasikana vari kuenda kumayunivhesiti, vamwe vari kutanga mafomu 1, vamwe vari kuendawo kumafomu 4 vachanonyora bvunzo, shandai nesimba kuitira kuti zvinhu zviringane, nekutiwo futi tigonyaradza vabereki vari kutambudzika zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muno muZimbabwe, kuti maschool fees ari kunetsa, zvikwanisiro zviri kunetsa kuti mukwanise kuenda mberi nechikoro. Vawanirwa mukana, endai kuchikoro munonyatsoita muzviratidza, moita shungu dzakanyanya kuitira kuti upenyu hwedu hwamangwana huwanikwe huchishanduka. Uyezve nyaya yemhirizhonga ngatiwe tino reporta mirizhonga painoitika kunyangwe chitanga kunyangwe nevavakidzari kunyangwe nehama dzedu sepage ngati mangarei kushungurudzwa ikoko nekuti taona sekuti gore rapera iri zvanga zvakanyanya chaizvo kuti vana vanga vachimbunyikidzwa saka tinoshuvira kuti 2025 achava gore richanga rine mumwe mucherechedzo wakasiyana.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe, amai Evanice Munando, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokukamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rekareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nava Clayton Gonese, avo vanova vechidiki vanotarisa nyaya dzakasiyana siyana vachiongorora zvekare matongero enyika. Ngatinzwei vachitsanangura nezvegore ra2024 uyezve zvavakatarisira mugore ra2025.
MuZimbabwe changova chigariro musoro wechiro kushaya nyanga mikana kana kuti atingati maopportunities kune vechidiki mashoma zvikurusa. Saka naizvozvo inenge inonzi pachirungu iya survival of the fittest, kukwire gomo, ende kukwire gomo upoterera nekuti upfumi weZimbabwe kana kuti economy iri kudengenyeka. Naizvozvo vechidiki hongu vanorarama asi kukwire gomo.
Semu nyori ano nyora zvinyora zvakasiyana siyana, tinoona muchitarita muchinyora nezveupenyu waArchbishop Desmond Tutu. Ndezvipi zvidzidzo vechidiki zvavanogona kuwana muupenyu hwavaTutu?
Archbishop Desmond Tutu munhu aizikanwa nekuve chiedza munyika yakazara rima. Archbishop Desmond Tutu munhu aimira pachokwadi kunyange zvakaoma sei. And Archbishop Desmond Tutu munhu wekuti kunyange diabolos akaisa zvinhu zvinoyevedza sei patafura yake, ivo vaidara kuti handidye patafura iyoyo.
Muchitarisa mararamiro akaita vaTutu, ndezvipi zvinhu zvamungati zvakanyanya kukubatai zvakaita kuti munyore zvikuru nezvebasa ravo?
Archbishop Desmond Tutu mufundisi aizikamwa nekuruma asingafuridziri kunge gonzo. Vaingotaura chokwadi sezvachiri. Panguva iyo paive nehurumende yerusaro raganda muSouth Africa yainzi apartheid. VaTutu vaizikamwa nekutaura chokwadi kunyangwe panga paine mukana wekuti vaigona kutengwa kunzi vanyarare, asi vaTutu vanoonekwa vari munhu airamba akamira pachokwadi. Uyezve munhu anotiratidza kuti kunyange upenyu hwake hwanga hwakanaka, torawo nguva kufunga nezvevamwe. Munhu anga ari watingati selfless pachirungu, fungawo nezvevamwe, nhunha dzevamwe. Saka vechidiki vanodzidza kuti munofanira kumira pachokwadi nekuti chokwadi ndo chinokuita kuti uve free. Vechidiki vanofanira kudzidza kuti fanirawo kufunga vamwe kunyange upenyu hwako uchifunga kuti wewe huri right.
Sezvo tadongorera mugore ra2025, ndezvipi zvamungakurudzira vechidiki kuti vange vachikoshesa mugore ratiri kupinda iri?
Kurudziro yangu kune vechidiki mukoma Taboka ndeyekuti ngavacharasa tariro. Kana pane vanga vaine zvisviviro zvavo zvavanga vanazvo, ngavarege kuzvirasa. Zvinhu zvakaoma, asi nyoka huru haizvirumi. Ngavarege kurasa tariro nekuti tikaramba takashinga sevechidiki, ramangwana redu rinojeka uye tichirwira kuti zvinhu zvinge zvakanaka.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navaClayton Gonese
avo vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vakazvimiririra uyezve vachitarisa nyaya dzevechidiki dzakasiyana siyana. Tinokutendai vatereri kunge mangwe muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chironga sondo rinouya. Ini ndini Tavaka Ncube ndichiti muve negore rakanaka ra 2025.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vatereri muchirongwa chesvondo rino chechitendero. Tiri kupinda muchikamu chechipiri chemaridzo yedzidziso yatakagadzirirwa naApostle Matinenga veHis Grace Ministries. Muapostora waMwari, tinokuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu chanhasi. Tisakupedzerei nguva, ibvai mapinda mushoko mutigovere zvesvondo rino.
Tinokukwazisai zvakare vatereri vedu veStudio 7. Tinokukwazisaiwo mukoma Zininga nokukwazisai nekuda kwekutizarurira mukana wekuti tikwanise kugoverana shoko ramwari tichipupurira rudo nekunaka kwatinoona kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Sondo rakapfuura takataura nawo yekuti takatumwa namwari tikati tiri kuda kuramba tichifamba tichitsanangurirana nekudzidzisana chatakatumwa chacho. Takapfeka mureza wegoi therefore evangelism outreach mubatanidzwa wevafundisi vakamira pakutenda kwe kuti atidi kutsaudza pabasa ramwari asi chinangwa chikuru chekuti mweya iponeswe ndiro donzo redu. Vanhu vangataura vachiti ndakadanirwa zvakati, ini ndakadanirwa zvakati, ini ndakadanirwa zvakati, tisingatsvagi mashoko ekupikisana kana nekudi. Asi zvese izvozvo kunyange zvikawanika, tikanamatira vanga vari varombo vakapfuma, tikanamatira vanga vakabatwa nemadhimona akadzingwa, asi kana pakasawanikwa vhangeri rechokwadi rinoponesa, hatina chatagona nekuti chaka fira Jesu Kristu inhau yekuti vanhu vaponeswe, vabviswe kubva murima vachiendeswa kuchiedza, vabve musimba rewakaipa vachiuya ku the kingdom yaMwari. Kureva kuti pane vhangeri raJesu, vhangeri rinonzi raJesu. Hakuna vhangeri reprosperity, hakuna vhangeri redeliverance. Vhangeri racho rinonzi vhangeri raJesu Kristu. Saka kune kutsanangudza kunoda kuitwa kwaticharamba tichidzidzisana tichienda mberi uye nemaprograms atichange tichiita nyika yose tichibatsirana nekuonesana nevafundisi kuti tiparidze vhangeri rinoita kuti vanhu vawane ruponeso. Kana toenda paverse 17 yacho inotaura yachiti ivhangeri rekururama kwaMwari nekuti pane nzira yakaitwa naMwari yakasvitsa vanhu pakuti varurame. Kana pane nzira yekururama inotsanangudzwa muvhangeri raJesu Kristu ratinoti tikatarisa kuna 2 Corinthians chapter 5 paverse number 21 panonzi iye akanga asina chivi kureva Jesu Kristu asi akava chivi kuitira kuti iwewe uwane kururama kubudikidza naye. Saka zvakaitwa naJesu Kristu ndizvo zvatinofanira kuti tizvitsanangudzirwe. Kana tikatenda mazviri izvozvo ndipo panouya ruponeso, kuti Jesu vakava chivi vakafa pamuchinjikwa vachiripira mhaka dzako. Zvizvozvo zvine mutsanangurirwo wazvo, izvozvo zvine kududzirwa kwazvinoitwa. Zvese izvozvo kana zvatendwa zvapuwa kumunhu, munhu azvigashira then anowana ruponeso. Saka ukagashira vhangeri unowana ruponeso, ukatenda muna Jesu unowana ruponeso. Kwete kuenda kuchechi, kwete kutarisa mufundisi, asi vhangeri nekupupurwa kwaro kwechokwadi kwezvakaitwa naMwari kubudikidza naIshe Jesu Kristu ndizvo zvaticharamba tichigoverana nazvo. Kuti kunyangwe nepatiri kunamata, hatisi kungonamata nekuti tiri kuda kupfeka bhachi, hatisi kungonamata nekuti tiri kuda kupfeka garments, asi tiri kunamata tichiti takatenda mune muponesi anova Ishe Jesu Kristu. Baba ndinokutendai nezita raishe Jesu Kristo. Ndinotenda nekuti makatida nekutida kukuru mukatipa mwanakomana wenyu Ishe Jesu Kristo kuti ave chibairo nekuda kwezvivi zvedu. Akafa, akavigwa, akamuka muzuva retatu. Iri dudziro yekuti chibairo ichi chakanga chagashirwa kwamuri. Kuti kana aninani anenge atenda maari haachazova anoparara asi anowana upenyu husingaperi. Tinokutendai nesimba nekugoneswa kuti tikwanise kupupura nekududzira vhangeri irori. Nyika nemweya yevanhu ikohwewe sezvo makatiisa mubindu renyu kuti tikohwe mweya yamakafira. Muzita raShe Jesu Kristu tinokunamatai. Amen.
Tinotenda zvikuru kwanhasi togumira pano. Toti chikamu chechipiri tapedza. Svondo rinouya tokupai chikamu chechitatu. Vateereri ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ini ndini Ivan Zeziminga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vakawanda vanoti gore ra 2025 igore riri kuratidza kuti richange riine mufaro wakawandisa kuvatambi pamwe nevatsigiri vemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Gore rino riri kusimuka zvakasimba mumitambo. Musi wa 25 ndira ane sarudzo yevachatungamira nhabvu munyika pasi pezifa. Sarudzo ii, yasara nevanhu vatanhatu vari kurwira utungamiri hwesangano iri vanoti vaMashau Gore, vaTwine Piri, vaNobile Magwizi, vaFilimon Machana, vaMartin Kweza naMakwinji Soma Piri. Izvi zvinotevera kumiswa kwavavota Magaya, vaTemba Muliswa, vaFarai Jere naBenjamin Mwariwari neKomiti yeZifa Ethics and Integrity vachinzi havakodzere kukwikwidza. Asi Mwariwari ari kupikisa danho iri mudare remitambo repasi rese Record of Arbitration for Sport achida kuti kumiswa kwake kusendekwe parutivi. Musi mumwe chetewo kuchasarudzwa vatevedzeri vemutungamiri weZifa vaviri, mumwe wacho achifanira kuve ari munhukadzi. Pamusoro pezvo kuchasarudzwa zvekare nhengo nhanhatu dzebhodhi reZifa. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kusarudza vanofarira kuita basa nemazvo kwete kutungamidza mari.
Vachada vanhu vanotarisa homwe dzavo zvioko muhomwe mukusarudzana mukutungamirirana bhora ngazvive zvichipedzwa.
Vachasarudzwa vacho vachange vari panyanga apo chikwata cheZimbabwe Warriors chichaenda kumafinare AFCON 2025 ayo ari kuitirwa kuMorocco kutanga muna zvita. Zimbabwe ichaziva kuti yaiswa mugungano rimwe chete nezvikwata zvipi musi wa 27 ndira apo pari kuitwa mubatanidzwa wezvikwata nesangano reCAF. Aimbotambira Capes United, George Mudiwa ane chishuwiro chekuti Zimbabwe iiswe mugungano riri nani pane ayanga ichiiswa makore apfuura.
Takukwalifaya kudaro timu yedu iri kutamba zvakanaka. Iri kutamba zvakanaka kudaro. Tinovimba kuti kuAfcon ikoko tikaiswa mugrupu riri nanewo tinoenda mberi.
Zimbabwe ndiyo imwe zvikwata makumi maviri nezvina zvichange zviri kumakundano emuAfrica aya ayo ari kutanga musi wa 21 zvita 2025 kusvika musi wa 18 ndira 2026. Semakore ose makundano ekasolaga Premier Soccer League arutarisirwa kuve akabaka moto aine zvikwata zvitsva Kwekwe United, Zesa, Wange, Triangle ne Scotland. Asi nyaya Scotland ndiri kutaurwa nezvayo kwese kwese nekunganidza kwayaita vatambi vane mukurumbira mutsigiri wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti vacharisa zvangachitika pamusika wevatambi makundano emwaka uno achanakidza zvikuru
kuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rine yandinofunga kuti ingatore mukombe ini ndakazvitarisa ndiri kuti kuona kunge Dynamo this time inotora mukombe
zvikwata zviviri zviri muPSL Dynamos neSimba Bora zvichange zvakamirira nyika makwikwi emAfrica Dynamos iri kutamba muCAF Confederation Cup Simba Bora ichitamba muCAF Champions League uko chikwata chenyika chemutambo werugby chemasebos chichange chakananga kuUganda munanyamavhuvhu chichidzivirira mukombe wacho weAfrica Cup Zimbabwe inofarira kurova Namibia kumakwikwi aya kuitira kuti isimbise nzira yayo yekuenda ku-2027 World Cup. Namibia ndiyo yatora chinzvimbo chekumirira Africa World Cup kubvira muna 2001. Captain weZimbabwe Sables Hilton Mudariki anoti arikutarisira kunokunda zvekare kuUganda uko Zimbabwe yakarova Algeria mufinari ya-2024.
Ndoramba ndichikumbira masapota zedu vari muZimbabwe nevamwe vari kunze kuti varambe vachitisapota.
Chimwe chikwata chenyika chemutambo wetennis chichange chichikwikwidza mumitambo yeDavis Cup yeWorld Group 2 Qualifiers. Vatevedzani Benjamin naCourtney Locke ndo vachange vachitungamira chikwata ichi. Makore apfuura chikwata chimwe chetecho chaitungamirwa na Byron na Wayne Black. Chikwata checricket chema Chevrons muna chikumi chakananga kuEngland kumitambo mitatu yezuva rimwe pamwe nemiviri chine chinangwa chekuunganidza mapoinzi ekuenda kuWorld Cup. Chikwata cheChevrons chiri kubva mukurohwa neAfghanistan mumitambo yezuva rimwe ayo ane mapoinzi ekuenda kuWorld Cup. Mutambi wekarati Wilfred Mashaya anoti ari kutarisira kutora zvekare bhande rake reKobudo World Weapons Champion apo makundano epasi rese aya ari kuenda kuUnited Kingdom kubva kuGermany. Vakawanda vanotsigira mitambo yakasiyana-siyana vanoti zvikwata zviri kumirira nyika mumitambo yakasiyana-siyana zvinofarira kusimudza zvine musindo mureza wenyika mumakwikwi azvinenge zviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri yechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kudzvanya pakanzi follow. Kune vanoda kushandisa linki munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai linki yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bazi rinoona nezvekunaya kwemvura rinoyambira kuti mvura yakawanda ichanaya kutanga mangwana. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana okurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana munyaya dzedzidzo. Vakawanda vanoti gore ra-2025 riri kuratidza kuti richange riine mufaro wakawandisa kuvatambi pamwe nevatsigiri vemitambo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. kana pa WhatsApp channel yedu ye VOA Shona. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ngomnyaka odluleyo lokuthi kulomthelela bani wona lo esesiwusungule oka 2025.
Ama sanctions lawo okwenza ukuthi bebe lokhu bewafakile bengawakhiphi ukuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu njalo angumzamo ukuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Kwezemidlalo sixoxa lo Sithulile Mlotshwa ohlala kwele Botswana lapho asedume ngokuba umdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga netball. Yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Ngaya eMalawi 2016, ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle kuyisiya phesheya.
Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Namhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe emnyakeni esisanda ukugqiba oka 2024 lokuthi bulomthelela bani kulo esesiwusungule oka 2025 kwezomnotho lezombusazwe. EleZimbabwe liqinise ubudlelwano balo lamanye amazwe afana lele China lele Russia, njalo ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusobala ukuthi lizaqhubeka ngokufanayo ngomnyaka ka 2025. Ngenyanga kaMpandula, eleZimbabwe lasayinelana izivumelwano ezedlula ichumi lasikhombisa lelizwe leChina kulandela umhlangano walelo lizwe labohulumende beAfrika abedlula amachumi amahlanu. O9th Forum on China Africa Cooperation, umongameli Emmerson Mnangagwa waxoxisana lomunye wakhe umongameli Xi Jinping, wahlangana labo somabhizimusi beChina athi bazatshala imali eZimbabwe. Kodwa umnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies, uthi kufanele eliZimbabwe lingaxelibezelwa kulezi izivumelwano.
Lanxa kuthi siyathusiyezwa khona ukuthi siyadlelebezelwa etafuleni lapha lephele letrade iChina iyabuyithathe ekufunayo, mina kangiyisoli kakhulu iChina, ngisola thina asikwazi ukuhamba emgodini sithathe litshe elimhlophe lanothiwa yiquartz senze ulutho ngalo. Le-America le-Britain, wonke umuntu ofuna ukudlelana leZimbabwe kulento ayifunayo, asigoqa izandla simele ukuthi siqhatshwe.
Ngesikhathi kuqhubeka umhlangano weForum on China Africa Cooperation, umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati wayese Indonesia lapho eleZimbabwe elasayinelana ezinye njalo izivumelwano lalelo lizwe. Umnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elobuciko kumonitoring and evaluation, uchasisa impumela yalezi izivumelwano ezande ukusayinwa nguhulumeni.
Lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakhena amadamu, bayancedise kwakhena lokhuyana lalokhuyana, kodwa inhlawulo esiyibhadalayo kwakutsho ukuthi baye besincedile ngaleyo ndlela, kodwa baye bedinga amangena njani ukuthi babe sebehuquluzwe kuncane khonokho lathe sikuthembile. I-Afrika yonke jikelele ungayikhangela silokudlelwana obunjalo leChina kakhulu mpela, ama-Asian countries le singathi ngama-big countries ku-Asian continent. Yikho ke mbalise iRussia, ngabalisa leChina.
EleZimbabwe lajangqula ngokuthola isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano weSADC ngesikhathi amabandla aphikisayo elizweni kanye lele Democratic Alliance eleSouth Africa labalwela amalungelo oluntu besithi akufanelanga lisithathe lesi isikhundla ngoba liyephula ilungelo loluntu.
ngaleso isikhathi kwakulabasekeli bebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu ababevalelwe entolongweni njalo amagqwetha abo esithi babotshwa mahlayana. Omunye owasola lokhu ngumnumzana Solani Njemnyama Moyo owebandla le-CCC.
I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi abantu batshengiselwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi nxa kufunakala ukuthi inhlanganiso njengayiphi iyahambe emapholiseni ibatshele ukuthi thina ngelangele nje sifuna ukuba nenhlanganiso kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiwenzayo. I-constitution yeZimbabwe iyavuma lokhu.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Mpongeni Dube ngomunye othakazelela inyathelo le-SADC lokuthi eleZimbabwe kube yilo eliphethe amatomo kulo omanyano.
Khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senza ama-development lika ama-difference aside.
Ngenyanga kaMfumfu amalunga ebandla lezanu PF asayina ugwalo lokusola izijeziso zenotho ngelanga elaziwa ngokuthi yi-SADC Anti-Sanction Day. Kodwa umeli wesigodlo seMelika iZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont wathi izijeziso azetheswanga abantu beZimbabwe bonke kodwa abalutshwane kuphela lamankampani athile ngezizathu ezimqoka njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Omunye wabasayina lolo gwalo umnumzana Witness Dube umsekeli webandla elibusayo.
Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephonguba ngama-sanctions babengasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Ngenyanga kaNhlangula eleZambia lathi selikhalaze ukuthi umanyano we-African Union lowe-SADC ungenele kungxabano yalo leZimbabwe kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa abikwa wawatshela omunye wakhe weRussia umongameli Vladimir Putin ukuthi elemelika lihloma eleZambia ngezikhali kodwa libandlulula eleZimbabwe. Isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe umnumzana Mulambo Hayimbe walandula okwathiwa umongameli Mnangagwa isithi eleZambia lilobungane leZimbabwe leRussia njalo ilizwe lakhe lakhalaza ukuthi umanyano we-European Union lele melika bethule izijeziso abezethesa eleZimbabwe. Abanye abalwela amalungelo eluntu emazweni angomakhelwana agoqela eleMozambique leZambia leBotswana bethesa eleZimbabwe icala lokungenela kunhlelo zokhetho kulawo mazwe kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Iningi lilindele ukubona ukuthi kambe kozala ngomoni kuwonalo umnyaka kubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe lokuthi izivumelwano ezasayinelwa nayo zizaletha intuthuko na kwezomnotho lakwezombusazwe. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomkhokheli wabatsha kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group umnumzana Comfort Mpofu ngomnyaka ka-2024 kanye lokukhangelele ngabatsha ngomnyaka ka-2025.
Ya, umnyaka ka-2024 ubunzima kwabatsha kakhulu indlela ezishiyeneyo. Ngaba ngokuswelakala kwemisebenzi kwezomnotho even lamalungelo. We have experienced ukuthi abaningi, let's look at i-Avondale 70 labayana ababotshwayo lo Honorable Timba kwangabatsha. It's lama arrest amaningi ayenzakele 2024 ebeyisayini ukuthi kwezamalungelo akumanga kahle. Then kwezomnotho we can see ngendlela even abagcwele ngayo phandle abantu kubona hayi akulokhu khona le msebenzi kayikho. So it's a clear indication ukuthi 2024 ubenzima. We look even lokuthi sebeswele imisebenzi azosiba le rise of ama-drug abuse, drugs and substance abuse at the record of my newspaper and all. Kutshengisela ukuthi bekungamanga kahle ngomnyaka ka-2024.
Umnyaka ka 2025 wona singakhayelela ukuthi kungaba lenguquko ekhona na ikakhulu kwabatsha eZimbabwe.
Inguquko kwabatsha eZimbabwe owakathesi angazi singawubi kanjani, but it's sakhatshana ukuthi yenzakale ngoba esibhekane lakho it's i-issue ye-politics, it's a political issue, issue misgovernance. Okufunakalayo nje ukutshintsha abakhokheli. Khona siyathola indlela, khona siyathola indlela engcono or abantu abangcono abangavulela abatsha indlela ezinye zokwenza imali kumbe indlela zokuthola imisebenzi, ngoba as long as silabakhokheli labesilabo kunzima ukuthi abatsha bethole imisebenzi. Ngoba nje ubabone ukuthi vini bakhweze le-train leminyaka yokubuya kupentshini utshengisela ukuthi abafungi uvulela abatsha indlela sokuthi labo bethole imisebenzi, bafuke ukontinua besebenza bengamaxhegu lesalukazi. So u-2025 la uzaqhubeka siba nzima for abatsha, akula la ukuzatshintsha, kodwa engaba nzima mo for abatsha nxa singaqhubeka silabakhokheli bona labo.
Kodwa abaningi bayakhonona kuphela, ikuyini obona sengathi kufanele kube khona eZimbabwe okungenza ukuthiwe abatsha bayaphumelela? Izinto ezifana lani elikhangelele ukuthi zibe zisenziwa ikakhulu ngalomnyaka ka-2025?
Young people, as we usher in 2025 esiku-expect time, it's an environment whereby after graduating we're able ukuthi sinjani sithole imisebenzi njengabo kwamanye amakhantri. Ukuthi even omunye yenza okwezandla akwanisa ukuthola imisebenzi, even abayenza abafocus on ama-talent abo ekwanisa ukucultivateka like amanye ama-countries or South Africa and all that. We just need that space esabatsha abeZimbabwe ukusibe lakho khona lokhu lathi sizibone njengabanye abatsha abe-Afrika kwalabo. Singabi ngani umbe sisintandane naselizweni lethu.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Comfort Mpofu okhokhela abatsha kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nodaba kancube. Abafuna ukungena okuhlelo lwabatsha lienelisa kusithinta kuwhatsapp kunombolo ezithi
plus 1 202 394 7156 plus 1 202 394 7156. Kambe kusakhona kumba kusekho. Nga ungakwazi njalo uzeze ukuthi kuvele kuyini. Silenhlanhla ngoba silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, sakwamukela ukuhlela.
Sanibonani baba Dube, sithi nyaka omutsha kubalaleli nakwasakazi.
Yes, siyakubonga kakhulu lathi sithi nyaka omutsha omuhle kuwe. Akusitheleke ngokukleka baba Ngwenya, kuyini ve?
Sikhuluma nalokho okwakwenziwa ngabasendulo, ikakhulu abangapha ohlobene lwabanguni. Ngingazi-ke nxa kukhona nabanye futhi, kodwa-ke ngizathi bakhona ngoba ngiyababona laphana esizweni saseKenya abasekhona nanamhlanje. Ukukeka kuyikusikwa kwendlebe, kwakuyayisikwa ngempela engathi kuke ngavulwa ilokhuzana kube nembobo enkulu ngempela engangena into ebiza kuthiwa ilokhuzana isikhafu. Eyayingena elokhuzana ibe lugotshwana nje olusikwa kahle, isingena nje laphana ezindlebeni kuyindlela yokucecisa. Kodwa-ke ngizazama ukuthi ngijule kancane ukuthi kukleka lokho uma sisizwa kwakuvele kuqale kanjani.
Njalo vele kwakungukwani ukufake sibe ngamafutshane kona
uma sisizwa babuduke ukukleka lokhona, noma nje kwagcina sokungani singakuyiza sithi lokho kuthiwa yifashion. Kodwa-ke uma sisizwa kuthiwa akuzange kuqale kahle ukukleka lokuyani, uzakhumbula ukuthi ngeminyaka yabo 1400 kusiya ku-1600 kwasekungene abantu ababevela phetsheya isingabala ababevela kuMelika kubala amaPortuguese sibale nabaArab yikho ke babefika lapha bethu bezikhethele ebantwini abamnyama lapha abantu ababukeka kahle ngabe sicabe babuka kahle bese behamba ke baye bathengisa bathengisela kwabanye amazwe aphetsheya lokho kuthiwa yi-slave trading yikho ke okwadala ukuthi abaningi bese bedala ukuthi ke bazisike bebukeke kabi esingabala nokukhekela okuthiwa kwabangela yikho lokho yingakho ubona nje abantu balaphana ekhenya kuthiwa ngamasayi bayazisika ngempela even indaba zomlomo lezi uthole nje umuntu okhona engabukeki kahle so kuthiwa babekwenza lokho bezama ukuthi bagweme ukuthi bengabi ngabazakhethwa ikhethelwe ukuyathengiswa
ye kathesi siyakundivele kungala kusekho ukuthi kambe kungaphenduka futhi kumbe vele hhayi sokuzokuthabalela
yikuthi izinto lezi nxa uzibuka zifana nalokho yokubona kusenzeka ezimodeni nxa ukhangela imoto zakudala zilokubuya sezingenye indlela kodwa uthi ayikhangelisise ubone ukuthi yona ithi ayifana naleya moto esasithi lufuthi lakudala kodwa isibuya isiyachiwe ngesimanje manje siyakubona ke kwenzeka namhlanje abantu ababona kulale nto yokugqoka kwamacici kuthola abantu bezibhoboza ezindlebeni abanye sebeze bezibhoboza nolimi kuyabonisa ngempela ukuthi zona zezana izinto ezazenziwa kudala ziyeza manje but sezisiza zingesinye isimo esingathi sinesimanje manje esinye ngempela esingani siba lemikhuba ehlaseni lesomzimba
bhala khonapho ngamaphitshane baba ngwenye
hhayi siyayivala nje ngakho khona loku ukuthi kwagcina ngempela sokulisiko elibonisa futhi elifana lophawu okwakusenza kube lula ukuthi nxa ubona umkhekhe ekhekhile suzabona ukuthi hayi lona ngempela mhlawumbe ngohlobo lwabantu oluthile ingakhula amangunye ke ongabadala esababona abanye noma sikhula babeselakho khona loku uthola ukuthi bayayisika indlebe esebefaka lokuthiwa izichaza abanye baye bethi ngamadikazi kodwa kuyeko kwabizwa kuthiwa ngamadikazi nesimanje manje sokuqala ukungathi ukuba ngamacici le mbobo zakhona sezisiba ncane kodwa empeleni izimbobo zakudala zaziyilezi ezivuleke kakhulu
hhayi-ke siyakubonga baba Ngwenya ungadinelwa kusasa lamhla-ke besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
siyabonga bamtuka
ye ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo lalelani inhlelo ezilandelayo belilami umthembo Sithembayo uGibbs Dube uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamilinkomo namhlanje silomfundisi useniSpanda
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba kuhlelo lolo
usiphatheleni namhlanje
ngifuna namhlanje sibale kumahubo 90 ivesi nga-4 ithi yona ngoba iminyaka eyinkulungwane ekuboneni kwakho njengosuku olusanda kudlula kumbe njengomlindo webusuku lokhu kuyamangalisa ngenxa yokuthi kithi nxa sicabanga iminyaka eyinkulungwane isikhathi eside kakhulu nxa sisikhangela ngamehlo ethu siyabe sibona kuyisikhathi sibile eside kakhulu kodwa ke siyananzelela ukuthi kuNkulunkulu liminyaka eyinkulungwane nxa eloba lapha uMose onguye waloba leli hubo uthi yena kuNkulunkulu nxa nje kuyabe kungani ubusuku osobedlule ikanti kithi lo muntu ukuthi umuntu aphile nje iminyaka esingathi eyi-70 years kumbe sithi 80 years kuyabe kuyinto emangalisayo kithi kungani isikhathi eside kodwa kuNkulunkulu kutho uthi nxa eyabe khangela iminyaka eyinkulungwane njengokudlula kwebusuku kutho ukuthi liminyaka thina esiphilayo incane kakhulu 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 sokutsho ukuthi nxa singaba le ngqondo enjalo sizananzelela okokuqala ukuba iminyaka yethu nxa silapha emhlabeni ayinde ngendlela thina esicabanga ngayo imlutshana kakhulu ngakho kumele ukuthi siyisebenzise ngenhlakanipho siyisebenzise njalo sinanzelele ukuthi isikhathi siyedlula. Abantu abaningi bajayela ukumelela umnyaka omutsha. Siyawumelela sithokoze ukuthi hayi sesingene emnyakeni omutsha. Kodwa kutshitshi kuNkulunkulu akula kungena umnyaka omutsha. Ngoba uNkulunkulu kasebenzi ngesikhathi sethu. Usebenza kodwa singathi ngama-seasons. Ngezikhathi zakhe nxa ekhangela izikhathi asiphasona ukuthi kwenzakale olunye ulutho. Ngakho ke lokhu kumele kusinike inhlakanipho. Nxa uMose uthi yena nxa eloba lapho uthi uNkulunkulu sifundise ukuba sibale amalanga ethu ukwenzela ukuthi inhliziyo zethu zibe lokuhlakanipha. Ngoba sinanzelela ukuthi iminyaka yethu imlutshwana. So kuyini sabe sihlakaniphani khona? Nxa singaqalisa ukukhangela iminyaka yethu njengeminyaka njengokuphazima kwesu ukuphela kwayo. Okokuqala, isikhathi kumele sibe ligugu kithi. Isikhathi olaso siligugu kakhulu. Isikhathi okumele ukuthi ngaleli khefu ucabanga ukuthi abemuli ngilesikhathi labona, ngilesikhathi lemuli yami, ngilesikhathi labantu abami, ngilesikhathi yini sokuba ngibe labo. Sibe lokuthokoza nje sisonke. Silesikhathini sokuhlala phansi sithandaze sonke siyimuli singabuyela emsebenzini. Isikhathi leso esiqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi usicabange ube lemuli yakho ubafonele nxa bekhatshana. Ayisi isikhathi sokuba uchithe isikhathi esiningi likhulumisana. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuba nxa isikhathi sisimlutshwana, isikhathi okumele sinanzele ukuthi kambe uNkulunkulu simnika isikhathi esingakanani. Wena empilweni yakho ezintweni zonke lezo zenzayo, uNkulunkulu ulesikhathi esingakanani omnike sona. Nxa ungacabanga iminyaka osuyiphile nxa ubala amalanga, kuwonke amalanga lawa otshona usiba lawo, singathi ngeviki ulamalanga, ulamalanga akho uya kumnikeni uNkulunkulu ilanga lakhe ini. Ukuthi hayi uNkulunkulu leli langa niyaphumula, ngikunika wena, ngitshone ebukhoneni bakho, ngenza izinto eziqondane lawo. Yikuphi okwenzela uNkulunkulu ngamalanga wonke lawo osuwaphilile ongakubeka eceleni ukuthi hayi lokhu ngokukaNkulunkulu? So ingqobe leyo uNkulunkulu asinikayo yona. Okwesithathu, kumele sinanzelele ukuba indlela esisebenzisa ngaso isikhathi sethu. uNkulunkulu nxa ekugcineni sesingasekho lapha emhlabeni, sesiphila ebukhoneni bakhe, sesiye kuye, uzasibuza ukuthi kambe ngalesi sikhathi wasebenzisa njani isikhathi lesi engangunike sona. Wasebenzisa ngenhlakanipho, mbawuzange usebenzise ngenhlakanipho.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyabonga ukuba uNkulunkulu sinika umusa wokuba sibe kwazi, njalo sithandazela wonke umuntu olaleleyo kulabo abazizwa ngani bachitha isikhathi sabo besenza ezinye izinto. Siyathandaza ukuba babuza abasiza ukuba ngalezi nsuku ezinye abazabalazo bazokusebenzisa ngenhlakanipho ezaletha udumo lenkazimulo kuwe. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, intatheli izindaba yethu uNgqwele Dube uxoxa lo Sithulile Mlotshwa ohlala kwele Botswana lapho asedume ngokuba ngumdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga ele netball. Yena ochasisa ngohambo lwakhe.
uMlotshwa waqala ukudlala lomdlalo esafunda izifundo zezinga eliphansi eLotshe Primary School eMakhokhoba koBulawayo. Uthi kuningi ayekwenza esikolo kodwa wakhetha umdlalo we-netball ngoba yiwo osenhlizweni yakhe.
Uzalelwe koBulawayo, umkhulele eMakhokhoba, ngafunda eLotshe Primary lase Soboka Secondary. Umdlalo we-netball ngiqalise ukudlala ngifunda uGrade 1. Bengigijima, bengihlabela, bengisenza idrama, bengigithi isichikicha. Kodwa ngokuthanda kwami i-netball ngakhetha yona ngisaseprimary.
uMlotshwa owadlalela iqembu leJopa kanye lele Highlanders uthi waliqondisa kwele Botswana esethole umsebenzi wokudlala i-netball ngesikhathi kwele Zimbabwe kungabhadalelwa ukudlala lo mdlalo.
1994 ngasuka ekhaya ngazobuya eBotswana ngizodlala i-netball njengomsebenzi. Ngathola ama-medals ukuba player of the tournament, best defender of the tournament, idlalela iqembu elibizwa Notwane netball team.
Uthe esebona amalanga okudlala esemtshonela wathatha inyathelo lokuqeqesha wakhokhela iqembu leNotwane.
Ngo-2003 ngaqalisa ukufundela ukuba umqeqeshi. Ngidlala inetball ngapha ngiqeqesha. Ngo-2010 ngaba umqeqeshi weNotwane kuze kube lalamhlanje lokhu ngiqeqesha iqembu leNotwane.
Wathe bembona esenza izimanga leNotwane, abakhokheli benetball kwele Botswana babona kulungile ukuthi bamqhashe aqeqeshe iqembu eliphezulu kulelo lizwe.
Ngo-2013 ngabizwa ukuba umqeqeshi welizwe le-netball yeBotswana, ngaya eMalawi. 2016 ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle ngisiya phesheya.
Umlotshwa uthe uyajabula kakhulu ukuthi wasuka kwele Zimbabwe waya kwele Botswana ngoba kumnikeze amathuba okukhula emdlalweni lo osenhlizweni yakhe. Uthi ulesifiso sokuphenduka ekhaya azokhulisa amanye amantombazana ajabulela lo mdlalo njengalokhu wakwenza kwele Botswana. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, yimi uNqwele Dube.
Zigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leRumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane liphethe ingoma zalo ezimbili ezintsha. Kudaba esilethulelwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Amagama wethu okuzalwa nguyakhani Lunga lo Mavelasi Ndlovu, ngokudabuka ngokuzalwa siselwagwelu esigabeni saseMtabamhlophe. Mina ngisesigabeni sakwaMangilazi and then omunye usesigabeni saseJonkola. Inombolo zocingo ngizozifaka esisebenzisayo emculweni sisaqala nje, sisacanda nje indima nathi. Sinama-track so far i-2 kuphela, i-US esithe sakhona ukuwayenza ayi-2 nje kuphela.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela amazwi athi sisamumetho okukhulu kakhulu esifuna ukuxoxa nabo, esifuna ukubayethulela khona kusase kunengi, sidinga nje inkuthazo nokuvulelwa nje sikwazi nathi ukuthi siqhubeke siye phambili.
Lelo bekuliqembu elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane. Abangathanda ukuxhumana lalo eliqembu, nanzi inombolo: +27 0721-031-762 kanye lethi plus 27-652-491-775. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.